ini maonera angu kuratidzira handiko kupedza dambudziko. Dambudziko pedza pedza rinopedzwa nokutaurirana. Mukana wokutaurirana uripo, uye bato remDC nderimwe remaplayers akakumbirwa nemutungamiri wenyika kuti uyai tigare pasi tionesane. Havana kumboti vanoda kuti vandoratidzira ratidzira henyu, kunyange zvirimo muconstitution zvokuratidzira. Bati chokwadi ndechokuti handizvo zvinopedza dambudziko ratinenge tinaro sevanhu vatema uye semazimbabweni.
Vamafumi.
Chokutanga ndechekuti kuratidzira zvino zviripo mubumbiro remutemo section 59. Kuratidzira kunobetsera zvikuru nokuti tiri kuona kuti mutongi aripo iko zvino akapinda muhutongi hwake after vanhu varatidzira, varatidzira vachigunun'una nekushushikana nekupwanya nyika kwanga kwakuita vanonzi vaMugabe. Iko zvino ivo vava kufamba nemo nemo maifambwa navaMugabe, vava kufamba nemo nemo mekurakasha nyika, kuparadza upfumi, kushaisa mabasa, kushungurudza ruzhinji rweZimbabwe. Vanhu voshaiwa vodya vota zvokunonga nhoko dzezvironda, taakunonga mhonzi nemuromo. Hapachina chinofadza munyika. Saka kana zvinhu zvasvika pakadaro, tinofanirwa kuratidzira. Hurukuro yavari kutaura vaporusingazi, vari kutaura hurukuro yakadangwa zvipururu zvemasangano akasiyana-siyana anoenza anana muteki anova iye anovesa. Handizivi kuti pati yake ndiye zvivezwa here. Zvino isu hatinganotauri nevanhu vanoveza. Tiri bato rinotungamirwa navachamisa rinova neseriousness yekuti takanyorera tsamba kuzano PF kudhara nemutungamiri zano PF kuti vauye tigare pasi titaurirane.
Todzoka kwamuri vaporusingazi vanopikisa vari kuchema-chemawo kuti vamwe vakukonzera kuti zvinhu zvisagadzikane ndevakarwawo nderusununguko, vari kuti vanogona kutora pfuti zvakare kana vanopikisa ava vakaratidzira vachiti vari kutsigirwa nevegunza.
Handina pandakambozvinzwa pakanyatsokumira sematauriro avaita. Asi ngatimbotanga tadzokorera pane kutanga kutaura kwavaita. Vari kuti mutungamiri wedu wenyika izvozvi Presidendi ED Munangagwa vakapinda pachigaro nokuratidzira. Kwete, havana kupinda pachigaro nokuratidzira. Vakapinda pachigaro zviri paconstitution nokuvhoterwa.
Vakapinda nedemonstration yakaitika. Taitiripo
imi
mamuripo pademonstration yacho.
Demonstration yemuna November nedemonstration dziri kuda kuitwa nebato remDC zvakasiyana.
Aiwa, demo idemo, gurogo siyana sei. Haungati mwana akasiyana nemwana.
Mademo ane chinangwa. Pane demonstration yokuenda musipwanya. Zvemuna November zvemakazviona kuti zvava zviri smart. Hapana wakambosvika akadududza pashopu yomwe munhu kana kurova dombo kana.
Aiwa, kwaakapwanya shopu yomu. Akapwanya shopu, mademonstration yedu atosvika. Hatina kana shopu yatopwanya. Tinofamba zvakanaka yese tichiimba tichifara tichitaridzira zvatinenge tichida kutaridza.
Vamafume, chiregai nditokunyeurirai. Imi kunyange muri musimo muri kutonga, asi blame yeikonomi yaakutopuwa kwamuri kuti ndimuri kuhondonga, ndimukohonzeri.
Isu takabhadhara 500 million kukambani inogadzira zvemakuva tichiti tiri kutenga fertilizer.
Umbova hautati hwako.
Zvakataurwa muparamende, vanhu vachitaura muparamende vanenge vakapa mhiko.
Anotokorwa zvekuti ndizvo here kana zvazongorwa zvanzi ndizvo, takugona kukomenda ka. Ngatimbotaura nyaya yaingogara ingori mudariro nyaya yemasanctions. Vaimbopuwa mukana wokumbonza pamwe havana havo mhosva pazviri. Bati mukatari saka ndo vari kutomhanya iye zvino vachiti rambai makamawedzera. Muri kuona vamwe takaona vachimwatii kuchitungwidza uko. Handizvo. Nyaya dzautaurwa zvotinongospekuletawo kuti vaitoti faka puresha.
Vamafumi, pindira itinzwa.
Vanhu ava vaita kuuraya nyika nekuzha nekukara nekusagona kutonga. Munhu wese ari kuzviona pajekerere. Nyaya yekuti masanctions hakuchina achaiterera nokuti haazi masanctions ari kuba mari. Haazi masanctions ari kudya arikuita kuti magere akauya kutadza kutonga neuori wakazara muhurumende yavo. Iko zvino vana minista chai chai wavakatosunga akaenda kujere nenyaya yekuba seasvitirwa.
Todzoka kwamuri vaporusingazi, vamwe vari kutika vaporusingazi chimwe chinoita kuti muzvirango zvizotemerwe vamwe vakuru mubato inyaya yekutyora kodzero dzevanhu, vachiti vanhu vamwe vari kuti vari kupambwa, vamwe vachiti vakafira mberi.
Iniwo nhengo yezano PF kana chokwadi chiripo chokuti kodzero dzevanhu dziri kutyorwa, handisati ndaona ane humbo hwokutyorwa kwairi kuita. Ndiri kuona sokuti hurumende iyeyi ndo hurumende manje inouya ichitsigira kodzero yevanhu. Hatisati zvakamboitika, paitika improvement chaizvo vaifanira kutoitenda, paitika improvement vainge yakakurisa panyaya dzekodzero dzevanhu.
Vamafume pinduraitinzi,
nyaya iri kuvanetsa vapo sungazi nyaya yekununga nhema. Mavhidhiyo iko zvino zvasiyana nakudhara kwavairova vanhu. Mapurisa ari kupinda achirova vanhu muzvitoro, vanhu vari kurohwa vachifamba murodhi chembere, dziri kurohwa kusadzara bada dzakaita sedzafa, vanhu vakashudzwa vakashayika. Iko zvino tine vanhu vari kuabdaktwa usiku nesikati vachifamba